Isuse misa Zimbabwe tinoti ati wirirani zvakanyanya ne zviri mubhiri riri kuda kupasiswa iri pane kusanzwisisana kuripo pakati pedu ne vakuru vakuru vekuhurumende vanoda kuisa mutemo wecyber security bill watiri kutaura nezvawoyu.
Sei misa Zimbabwe ichizviona nenzira iyi?
Isu tinoona kuti pfungwa dzakaiswa nevanhu dzakawanda pamaoutreach eparlamend aya hadzina kunyanya kutorwa kana kuti hadzimo maringe nezvataitarisira.
Misa iri kuonei pamutemo uyu?
Zvatinoona pamutemo uyu wakanyanya kuita yatingati omnibus approach yekuti gumba kumba une zvinhu zvakawanda zvauri kupinza panguva imwe zvakafanana nezvemaonline transactions ozotaurisa zvesecurity zvekuti dzimwe nguva zvamunenge muchiita padande mutande zvinogona kuongororwa nevemutemo musingazivi. Saka tiri kuona kuti hapana musiyano wekuti ndiani achaita chipi muchitarisa zvevana Potras masimba avanopiwa ekuti vaongorere zvinoitika pamaonline transactions. Tiri kuona sekuti mutemo uyu unouya uchiita sekuti uri kuda kupa zvakanaka kuvanhu vanoshandisa indaneti kana kuti pacyber platforms, but at the end of the day unoona kuti vanhu vachapedzisira vava exposed, vava nekutya kushandisa online platforms kana kuti macyber platforms anotaurwa nezvawaya.
Saka imimi semisa munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Isu semisa Zimbabwe tinokurudzira hurumende kuti aiwa demakwanisa kuteerera zvakataurwa nevanhu zvokosheswa, tova nemutemo uri clear, mutemo unobhenefita ruzhinji rwenyika, mutemo unoita kuti vanhu vasatya kushanda kana kuti kuinda pamadande mutande, uye vanhu vasazovictimaiziwa nekuda kwezvavanenge vaposta kana zvavanenge vaita paindaneti. Ndo shuviro yedu, ndo chikumbiro chedu chataisa, ndozvatinokumbira kuti hurumende iteerere pfungwa dzezvatinazvo.